Good evening, Zimbabwe. This is your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington on Tuesday, 28th February 2017. I'm Thungameli Nkomo. Tonight, we are looking at President Robert Mugabe's pledge to support young people, saying they are the future leaders of Zimbabwe. But when does that future begin? Some say it's long overdue. Let's get connected on Facebook and on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly on 001-202-619-2077, and we will call you right back. We are also streaming live on Facebook and on our three websites. That's www.voazimbabwe.com, www.voandebele.com, as well as on www.voashona.com. Let me say that as a party and government, we recognize that our youths are an important asset to us as a nation. They carry with them quite a number of attributes, ideas, skills, and of course, experience that they get along the way and carry these into the future. Hence, as I said, they are our future rulers. That is why both our party and government value the youth. They are a vanguard of our revolution now and tomorrow. That statement from President Robert Mugabe at his birthday party in Matobo, Matabeleland South, on Saturday. The 93-year-old leader also urged government to revive the widely condemned National Youth Service, so as to teach young people, quote, the foundations of our revolution, as well as prepare themselves for the future, chart the road of governance tomorrow, close quote. Young people from ZANU-PF obviously agree with the president, but not so much those from the opposition. Where do you stand? Please call us and give us your contribution. Lichona njani sa Poli Zimbabwe ikutibana kuhlelo lwabasakhulayo uhlelo The Connection lamhlanje esikhangela ke amazwi ethulwe ngumongameli Robert Mugabe emkhosini wokuthakazelela phela ilanga lakhe lokuzalwa ngomgqibelo. Lizakhumbula ukubana bekudliwa kujatshulwa ematobo khonale behlangene abasekeli bezanu-PF bethakazelela ilanga lokuzalwa kukaMugabe efikisa iminyaka engu-93. Uthe yena uhulumende wakhe lebandla lakhe lezanu-PF bayabaqakathekisa kakhulu abasakhulayo. Njalo bafuna ukubona belolongwa, bephumelela, belungiselela ukuba ngabakusasa, ukuba ngabakhokheli bakusasa abalo ohlonzi. Kodwa abanye bathi isikhathi sokubana abasakhulayo babe ngabakhokheli yiso lesi ngoba vele sesedlule kudala. Kodwa ke abanye ontanga ikakhulu bona bezanu-PF kabavumelani lalokho. Bathi bona isikhathi sabo sizafika. Okwamanje umongameli Mugabe nguye oziphethe esidukwini. Kwazi waiwaterere kusangana muchirongwa chenyu, chirongwa The Connection, tichisangana nasi tichitarisa mashoko emutungamiri wenyika uyezve vari mutungamiri wezanu-PF Robert Mugabe vakataura kumabiko birthday ravo nemusi wemugovera. Vakataura ivo kuti bato ravo uyezve hurumende yavo iri kuda kusimudzira vechidiki inova kwashesa zvikuru naizvozvo inoda kuona vachigadzirira kuva vatungamiri vemangwana vane mazvo. Asi vamwe vanopokanawo nebato reZANU-PF zvikuru sei vemapato akazvimirira oga vari kuti aiwa vamugave nguva yevechidiki ndiyo iyi kwete mangwana, nekuti nguva yavo yakatotanga kudhara asi iri kukanganiswa nemi vamugave muchiri kurambira muchigaro. Ayo mashoko ari kubvawo kune avo vari kupokana neZANU-PF zvikuru sei vemapato anopikisa. Ndonyaya iri mugango, ndonyaya iri mudariro hama dzangu, ndonyaya yatiri kuzeya nhasi. Tiridzirei runhare kana kuti motitumirawo mashoko enyu paFacebook kana paWhatsApp, tozomubata tonzwawo mafungiro enyu. Takaona vechidiki zvikuru sei veZANU-PF nemusi wechishanu vachipemberera zvikuru vachigadzirira mabiko ava mugave ebirthday, asi handivo vose vakanga vachifara nezuva iri. Kesizve ukuti abanye ontanga veZANU-PF vave sitini ganye labanye avapikisana laleli vandla.
As Blawayo youths, we are proud of our president and we are really happy that he's turning 93 today. We are really proud of him as an icon. Black majority has represented us in all quarters of the world. And we say, happy birthday, Kushungu, Pamberi Nemi. And it's a great
pleasure. As youth league, Givanave ZANU-PF, Chukuti Pamberi Nava Kushungu, Pamberi birthday Rabo, Kwanisa 93 years, Vachitunga Mira Zimbabwe, Neunyanzi, Nerudo, Neku Zipira, panyika yawe Zimbabwe. Nchiti pamberi kuna vaGushungu, we love you, our icon of Zimbabwe. We say happy birthday to you, our father. Thank you.
Isusu sema youth ezanu-PF. Tirikutiko vanhu vasatarisa neziso risiriro. Birthday ya president vedu tinoita nema pledges nema donations anobva kuwana. Haiziri mari yehurumende yatinobvisa musamba yehurumende. Pane vanhu vane rudo na president wavo vano kutsikana nezvakanaka zvavakaitikwa na president yavo. Vakapiwa nyika, vakapiwa maprize, vakapiwa maplots. Vani vava kuti vatitende, vanotitenda nezvakawanda zvavanotitira, including kuti va donate president wavo. Vamwe vanotipa mombe, vamwe vanotipa hupfu, vamwe vanotipa marice zvakasiyana siyana. Saka birthday ya president vanhu vasaitora sekuti hanzi inotora mari yehurumende. Ino tinoita birthday nemapledges atinowana kubva kuvanhu vane rudo na president wavo.
Hapana chakashata kuti mutungamiri wenyika vapemberere zuva rokuzvarwa kwavo. Munhu wese akabarwa anopemberera musi waanozvarwa nokusiyana siyana kwatinoita vanhu zvobva zvasiyanawo nemapemberero atinoita. Asi sebato reZAPU tine kushushikana kana takatarisa zviri kuitika leading kupemberera kwebhedhera racho ranhasiri. Tiri kuona vamugave nehurumende kati neZANU-PF vachimanikidza vanhu kuti vabhadhare mari ichashandiswa pabhedhei. Tikuona masivhu sevens achinzi abhadhare madhora-dhora. Tikuona zvikoro maSTCs achinzi abhadhare from $10 kusvikana na $20 uko. Zvakare tiri mukati medambudziko mazuva apfuurapfuura vanachiremba vakaramwa mabasa nokuda kwemaconditions avari kushandirayo. Hatisati tanzwa kana umwe chete wemuhurumende wavamugave kana ivo vamugave chavo chavo vachitaudzana nemadokta kana kutaura nezvavo kuti zvichagadziriswa sedambudziko here. Asi tiri kuona vachipishinika nokuda kwebirthday.
Lavo love kungumsekeli webandla leZAPU. Ngaphambilini lizwe abasekeli bebandla leZANU-PF bekhuluma ngokuthi kungani bemthakazelela kangaka umongameli Robert Mugabe. We are joined now by our first guest, and that's a youth activist, Zenzo Inyoni from Kobulawayo. Mnumzana Inyoni, akwamukela kuhle. Noise, the signaling that we have lost Zenzo Nyoni, but we will try to call him back. We've also been trying to get hold of Andifasi Banda, a ZANU-PF youth activist, whom we spoke to earlier. But his phone is also giving us some nightmares. Mr. Banda, if you are listening, please do call us back or just send in a message giving us an alternate number where we can reach you. But just to paraphrase what Mr. Banda told us in our regular shows earlier, ubesithi yena njengaba sakhulayo bayamthakazelela kangaka uMongameli Mugabe ngoba ngumuntu osetshengise ukubana ulozulu weZimbabwe, ulozulu onsundu enhliziyweni. Ngoba umbuzo omningi ovela kwabanye ngothi njengoba umnotho welizwe kawumanga kuhle, imisebenzi kayitholakali elizweni, kungani abasakhulayo beZANU-PF bona babasekela uMugabe bemsekela? Ngakho bephendula-ke lo mbuzo uBanda uthi ngoba uMongameli Mugabe ngumuntu olabantu beZimbabwe enhliziyweni, olabantu abensundu enhliziyweni, uphethe kuhle udaba lomhlabathi. Wawuthatha-ke lowo mhlabathi wapha abensundu amaplazi. Ngaleso sizathu uthi njalo uMongameli Mugabe ngumuntu osungule imisebenzi kakhulu kuhulumende wayipha abasakhulayo. Ngalokho uthi uMnumzana Banda ngezinye-ke zezizathu ezenza basekele uMongameli Mugabe. Ndrukutaura inini kuti tambotaura ne mtsigiri we ZANU-PF earlier va Andifasi Banda kuBulawayo uko. Tichiri kuedza kuvabata zvekare irunhare rwavo rwakunetsa, asi vanga vachinda vabvunza mvunzo wekuti sevechidiki nyika yaita mamvemve, zvino hazvina kumira zvakanaka munyika, hapana mabasa, upfumi hwaondomoka. Sei muchiramba muchitsigira vamugave nebato reZANU-PF? Vataura vaBanda ivo kuti nyaya hombe, nyaya huru, inyaya yeivhu. Vari kutenda vamugave kuti vakatora ivhu vakapa vana veZimbabwe. Vari kutiwo munhu ari kuramba achisimudzira vanhu vatema panyaya dzeupfumi hwenyika. Saka ndo zvimwe zvezvikonzero vaAndifasi Banda zvavari kuti ndo zvinoita kuti varambe vachitsigira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. I'm joined now by Akima Mhlanga of the Mthwakazi Republic Party. Mr. Mhlanga, good evening and welcome to The Connection.
Good evening, Tungamilo.
Yeah, so we saw President Mugabe on Saturday saying that his party is very much concerned about the welfare of young people. He's advocating the revival of the National Youth Service. He's saying that his party will continue vouching for young people and creating opportunities for them because they are the future leaders of this beautiful nation called Zimbabwe. What say you?
It's a pity that this old man called Robert Mugabe is still speaking something that has got no sense. For the past 37 years, Robert Mugabe has run this country like a tuck shop. And we have seen it all. We have seen it from marginalization of Matabeleland. And now when he's talking about empowering youth, we wonder which youth is he talking about? Because in Matabeleland, we are seeing the youth of Matabeleland and the majority of them they are not working. We have seen farms being taken from whites, given to the people from Mashonaland. And when talking about empowering the youth, I don't know, I'm shocked about his sentiments, because they don't even apply to the youth of Matabeleland. They only benefit a certain region of this country. We are saying to ZANU-PF, big wins, this has nothing to do with the youth of Matabeleland. It is there to empower selfish leaders from ZANU-PF government.
Mr. Mhlanga, there is certainly a lot of young people in Matabeleland who support Mr. Mugabe and his ZANU-PF party.
Those youth from Matabeleland who are supporting ZANU-PF party are the youth that have been taken from Mashonaland to come and settle in Matabeleland. I can call them as settlers. They won't cease supporting ZANU-PF just because they are benefiting from the regime. So it has nothing to do with the youth of Matabeleland. If you go around and ask, no one from Matabeleland, no youth from Matabeleland was given a farm. All farms are being parceled to the Easterners, the youth from Mashonaland.
To go with you further there, Mr. Mhlanga, I beg to differ. I think your statements are... that's a false statement. It doesn't even need a scientific, study, because I personally know young people who were born and bred in Matabeleland who support Robert Mugabe wholeheartedly, and these are not settlers.
Those youth who were born in Matabeleland who support ZANU-PF, I don't think they may count up to a large number. Those are few youth who have been, given false information about ZANU-PF. They don't even know what ZANU-PF is. We know ZANU-PF is a government that is against the humanity, that is against human rights. So those youth, they've been given false information. They've been told lies that Robert Mugabe is a nice person, and they've been given a little of Mugabe's resources, and they can even go saying Mugabe is good, while it's not like that. Just a minority of those youth are benefiting, just a little of them, small number of them.
Siyabonga Mnumzana Mhlanga, qhubeka ubambile khonapho ecingweni, sizaphenduka kuwe. Mhlanga is a member of the Mthwakazi Republic Party, ngowebandla le Mthwakazi Republic Party, Mnumzana Akim Mhlanga. Joining us now is analyst Brian Murinyengwe. Mkoba Brian Magadi.
Simba makasimba here baba.
Aiwa takasimba. Matibata muri kupi? Muri kuHarare.
Pete parisino ndikukubata indire kwaMutare.
Ah, kuri sei kwaMutare kumakomo uko.
Kumakomo kwakanakisisa chose kuri kunaya.
Ah, that's good. Ngati bate nyaya ya vaMugabe vari kuti bato ravo nehurumende yavo ihurumende inokoshesa zvikuru vechidiki, vari kuti zve nechikonzero chekuti vechidiki ava ndivo musimboti weutungamiri hwemangwana weZimbabwe. Muri kuvaonawo sei mashoko aya?
Mashoko avamutungamiri Mugabe mashoko echokwadi, asi chinhu chavanorasika ndechekuziva kuti vadiki vacho vavanoti ndivo vatungamiri vamangwana vavapa here hwaro hwekuti vachitungamira. Tinoona kuti kwenguva yakarebesa vechidiki vavanoti ndivo vavanosapota ndivo vavari kutsikirira zvakanyanyisa. For example, kana tikatarisa panyaya yemabasa vechimiti ngavapiwe mikana mumabasa, kwete kuti ivo vega ndo vanoramba variko. Saka zvaifanira kuti va create a conducive platform whereby the youth are transmitted from education to the employment system. That would work better.
Asi vari kuti hurumende yavo iri kuedza nepese painogona napo kucreata mabasa, kucreata maopportunities evana veZimbabwe.
That is a very propagandist message iri kutaurwa nevanhu veZanu PF. Nekuti munoona kuti chavanoti vari kusimudzira vechidiki vari kuvapa vashoma vemuyouth vemupati yavo. Ndo vanenge vachiwana maopportunities akaita sedzimba neminda. Ngavape munhu wese mukana, despite nyaya yekuti anosupporta or haasupporti musangano upi. Because when they say we are the bankers of tomorrow, that means we are exclusively part of the community, the Zimbabwean community, and therefore they should show impartiality in their dealings.
Some say Mkoma Brian kuti mashoko ava Mugabe kuti vechidi ndivo vatungamiri vemangwana. You know, that statement is out of place because you look at many other countries are led by the young people. Maybe not as young as, you know, in their 30s or 40s, but relatively young people who are definitely not 93. Do you agree with those who say, you know, our time as young people in Zimbabwe is long overdue in terms of leadership, political leadership?
Yes, I definitely agree with that sentiment. Because what we want to believe is that if our current president was really serious about the youth, about the tomorrow of the people of Zimbabwe, then you should always, should have given long back the baton to someone else better and younger than him, who would have the new blood system that would be very innovative and that attracts attention world over. Because you would want to believe that why Zimbabwe's economy has crumbled is simply because the world is the world over in no longer interested in this current political and economic landscape. He must give back the stick to someone else younger and better to show that he respects the youth of tomorrow.
Rambai makabata mukoma Brian, rambai muri parunare. Mnumzana mhlanga lawo iqhubeka ubambile khonapho ke sithathe umlaleli vaMark Joe ku South Africa. Mukoma Joe makadi. Halo mukoma Mark.
Tiripo makadi zenyu.
Aiwa tinofara kuri sei kuJoni.
Kujoni kuraiti, takatiza izvozvo, ndozvatakatobvira kukoko kuZimbabwe ikoko.
Aha. Itaura henyu ngoma.
Ndandira kuti pamayuti ayo, amayuti ari kuti vamugabe vakanaka nehurumende yavo yeZanu PF ka. Kungotaurawo hako kuti munhu anenge asiya zvekuita kana kuti ndisha kuti because isusu tirimayuti handiti. Takatobvako tatoona kuti ivhura ndakatoripiwa tinaro. But ukanoririma iso ukatarisa kuti kwedu isi kugoka kunorimwa kotoni chai chaiyo. But zaitori makotoni yaitoonekera ka ichitengwa zvaive nani. But right now hakuchina chibage chachona vari kurima chibage chemudura vachitwa tinevhu mvura iri kunaye zvino. Chavanokohwa chaicho ichocho hapana. Saka chavari kufira chii hapana. Saka ii hurumende izvayo ka tingataure zvekuti chii, but hapana zviripo. Isi maiti taifanira kutoona muono wevision iri nani. Tivotemwe pati nani sana MDC zvaitenge nani pane zvatiri kuitwa izvi.
Saa muri kuti vamugave handizvo zvavari kutaura havana basa nevechidiki veZimbabwe.
Havana because ini mukatarisa kuti vechidiki vacho handi pandiri kuti takapuwa minda. Tinayo but minda iyoyo haina zvairi kubatsa because ezvo mukatarisa yavaiti command farming yai. Yakanga ichiketa vakanga vane mashaka akanga nemari dzavo kudhara. Vanotori nemari kudhara vari kumusoro. Vari kuzasi isu mayuti hakuna kana hwana akawana mafertilizer iyayo. Saka kuti hapana zvatiri kuti kuzvara chibage chavanhu red cob chachemudura. Saka hazvirevi chinhu kuti isu tichangosafira ivo nemhuri yavo nevana vavo vachichengeta nharaunda ngagweko ndovanogona kuhula. Isu hatina chatinodya kana one. Saka kuti zvako kuti nayo minda yakanakisa bati hatina zvina zvazvotibatsira.
Saka makapuwa munda muri nhengo yezanu PF kana kuti muri munhuwo zvake?
Isusu takatopiwa tiri pa isusu tiri munhuwo zvake takangopiwa tiri vanhuwo zvavo but techinzi tsigirai zanu PF saka tei takangosimudzawo chibhakira tiri mukati mavo imomo. We campaign with them but we don't vote for them.
Mm-hmm. Saka kana ZANU PF isina hanya nevana veZimbabwe nevechidiki sei vechidiki vari muZANU PF ivavo vachiti vamugave Krimora?
Aiwa hanimunoona vanhu ivavo zvakafanana nevanhu vakaita sekuanza sekumatebeland yangaitagwa yekuti munhu ari kumatebel youth ari kumatebeland anotaura ZANU PF iKrimora kurevaere someone ari kudla ukaisaai baba vake kati sekuru vake kanati hama yake imwe iri kudla muzanu imomo. Saka vati hangamboti yakaipa zveshuwa bhozi vari kudla vari kuba vachidi vachidlaivo but isusu tisingazi kamwe tinofira mahara hapana chatiri kuwana hapana kana chatinogena kana one ende ikonomi yacho aizokata sati pakabuda ebhondi iri ndoratakatoti hatisiyei Zimbabwe tiinde kusouth africa papakatooma pekutoti unotoanatoti saka ndichaenda kupi upfumhanya kuchinzi mari kuoiko kweshi haisi kuwanikwa kubhengi haisi kuwanikwa saka vati uchaenda kupi mabasa achona hakona isusu kuanza kuti ndakazva kwa 1982 ini kubva ipapo nanhasi taitidza nezvavamugabe nezanu p f mwana wangu yezvino ndakazvara 2004 ari kudzidza nezvavamugabe kurati mwana wake futi aiyanodzidza nezvavamugabe saka vachatonga kusvika vafa here kusvika rini.
Aha, haiwa tinotenda mukoma Mark nekupinda pachirongwa. Saka iri sei xenophobia nhasi kusouth uko?
Xenophobia isi kwatiri kuno kukurisesa hakuna problem. Limpopo province haina problem. Hatongowa kuPretoria iko ndokwatirwa kuti kwakaoma kuPretoria nekuJoburg asi ndakawa sekuti zvinokune kwati nyarari.
Okay, muri ku Limpopo kwana Malema uko?
Hakuna kuti tinana Malema vachingotiura ivo vana vamugabe kuti vasiye zvigaro tinondova tipfungwa ukuona vamalema munhu anongopopotopopota chero muno mandosogwa muno but ukuona akuona zvinhu zviri kuitika kunyika yeumwe ka kureva kuti something wrong nemutungamiri ne anoonekwa ona navamalema vatosogwa munyika mavo kureva kuti pari wrong ipapo.
Mm-hmm. Aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Joe, stay safe.
Alright.
Okay, hello bekungumlaleli uMark Joe sikhuluma laye ese South Africa uthi use Limpopo province. Sibuye kuwe mnumzana Mhlanga ukhona ecingweni. Hello Mhlanga.
Yebo ngiyakuzwa ntungamisi.
Yeah, akusitshele lapha Mhlanga khona kuyini okwenza bonabo abasakhulayo abakuZANU PF baqhubeke bemsekela kangaka umgabe?
Impendulo engakunikeza yona ukuthi sibonile kusukusela ngo-1980 lapho uJoshua Nkomo ebaleka esiya ku-exile kuthiwa ngumkhokheli wama-dividend. Bakhona abanye ababeseqa besithi pasinangomo pasinangomo phambili with the 50 brigade. Namhlanje abantu abalengqondo ezinjalo kabaswelakali. Umuntu engatholanga lutho sibili ulakho ukweqa ngenxa yokuthengiswa amanga. Ama-youth akuleli lizwe bathengiswa amanga kakhulu njalo bathona bethengiswa amanga. Kodwa izinto abazithengiswayo kazigcwalisiswa ngukhulumende weZANU PF. URobert Mugabe uhleli ebathembisa lokhu lalokhuyana engeke ekugcwalisise. Abaningi bangikhona bayadla, uzathola ukuthi ubabakhe uyabevele esidla khona lapho. Yena sokuthatha yena njalo ukuthi aphakame asekele ubaba ngoba bayadla bona. Kodwa ama-youth amaningi elamba.
Mm-hmm. Aiwa, siyabonga konapho Mhlanga qhubeka ubambile. Nemiwo mkoma Brian Rambai muri parunare. Sithathe umlaleli Timbotora Mtereri. Mkoma Gibson Moyo kugweruko. Mkoma Gibson makadi.
Aiwa, tinofinda edu makadiniro ini.
Aiwa, tinofara gurisei kugweruko.
Ah, kwakanaka. Kungotirukiri kwa mazuva ano hapana hapo chakanyanya naka. Inongova namo.
Ah, konamo amuna kuenda here kumabiko kune muswe mugwera kumatobo uko.
Ah, pamunga nefungwa. Uye akura ndisingi kuti aifanira kinga ikoko. Nokuti shaza inika. Uenda kundotamba uchindifambira nhangu kuri nei nyama kuda. Ndinge wakubereka. Yaya iri muno muZimbabwe ndiyongoti hatizi kuti vanhu veZimbabwe tamboita sei. Kana iyo yutsi yedu kuti yamboita sei. Nokuti zviri kutaurwa kuti yutsi ine sapoti kwakuyepa. Isi tigiri mumamisha tinombotaura nayo yutsi iyeya yavanofunga kuti ndeyavo ndeye vanhu vose haisiye zano kati vanongotaura chetana vari pakati papo pamusangano vachitotsvaka kuti kuda zvingatiwanisa basa here asi vari kuona kuti hazvitiwanisi vekare ivavo ndovanotititaurira nhamo iri mukati meyutsi yezano ende zviro kwazvo vanongoti kotodii konai vana baba isiwo tichizviona kuti hakuna zvakadaita kana ero tiri vanhu vanofunga zvoo tingati tinozodzidzisa yuti kuti igozotonga mangwana ichitonga nedemo sezvavanoita izvi zvokutuma yuti kurova vanhu nguva yemaelection nezvava kugadzirirwa iko zvino kuti tinoda yuti sevhisi iyi yavari kuti kana vandotrena kwabodhatezi toenda kumaelection yonzifarara mumamisha nemumadaui yorova vanhu yosisiitia vanhu vanhu vose avokuvhota kufara kuti ha takahwinda toti isu nemazinda yedu tiri kukura hongu ungafunga kuti shuwa tingasiya vana vane system iyo yokuti kuti munhu atonge anofanira kurova vanhu zvichaisitaperi parupenyu kwamangwana kana tikatarisa kuti isu tichiita vakuru vana ava vachasara vakagara sei ichava nyika yakaita sei nokuti kana vana ava vasvika pamutsaumi vanokwanisa kumudzinganisa vomurova yotizoenda musango saka tingerai zvekuteita zviita zvakare zvokugara tingodzingana tichigara mumasango togodinga vanyika kuti handiti tinozodzokera toti a murungu uya akauya musiya akatinanura anga ari munhu kwaye nokuti isu pachedu tava kubhujana nokuurayana kudarika zvatakanga tichiita nomurungu vana ava vanotaurirwa zvinhu zvizvizvo asi havasi kutaura vakashinga inyaya yokuti munyika hamuna basa savanotaura izvizvi zvimashoko zvenhema nhema zvavanoudziwa vanenge vanopiwa tumari vopiwe doro vopiwa mudzanga wembanje vopinda mukurova vanhu atino urombo zviro kwazvo nyika ino handizvi kuti yaita munyama wakaita sei nyika ino ufumi hwese hunokwanisika mva nemhaka yekusaziva zvotinoita vanhu vezimbabwe zvatava kunetsana nebotswana tonetsana nesouth africa vavakidzani vedu kureva kuti tichazodiniko tichagara sei nhavo ino vanhuvatakavakidzana navo vane yutsi yavo yavanodzidzisa zvakanaka vanovapa basa nezvose zvakadaro kwoisu tozodii vana vedu vari kusouth africa nhasi vakadzoka muno anoteereredzwa nemasiya iwoyo nyange pano handizi kuti ungapinda pai kuda kuziva kuti wadzokerei otovhunziwa futi wakanga waenda kusouth africa zvino wadzokerei izvo bodos mwana wanga aenda kotsvaka basa rupenyu gonedza zvino kana adzoka madiiwo kuchifara naye achitanga zvedevelopment munyika umwe isi akabva notumari zvino kana akatobva notumari vakazviziva anosungwa kana kutongedzwa tumari itoto kana kungoitiwa zvimwe zvinhu zvokuti asawana rufaro munyika yake yaakazvarirwa
aiwa tinotenda tinotenda zvikuru mukoma Gibson nekupinda muchirongwa nguva ndidzo dzatyana tichamubata zvekare muzvimwe zvirongwa zvinotera siyabonga umnumzana Gibson Moyo lapo vesithinta esenkabazwe egweru ngezitate eminye imbiko lapha sithunyelwa ngabalaleli kufacebook kulo Janet dzikamwe uthi yena Mugabe must go kubuye uDominic Mukombazi uthi yena engine overhaul please Imelda Chie Giggs uthi yena we are tired of this dictator called Mugabe. He and his ZANU-PF must go, period, exclamation point. Douglas Sigauke yena uthi nothing and nothing at all. Everything is disaster. People, wake up money. Kuzobuya Memory Dana uthi yena asi ivuracho isn't edifying. The soil they have, but nothing chirikubuda. Zara yatwa waste while we possess a land we can't farm. No resources, etc. Ngabalaleli ke labo abasithumele imbiko yabo ku Facebook. Ngibuye kuwe mnumzana Mhlanga singakayi ku mnumzana Brian Murinyengwe Mhlanga ubaba umgabe uthi njalo uhlelo lwe National Youth Service kumele luvuselelwe kabanzi ngoba luhlelo oluqhakathekileyo kakhulu wabona njani lawo mazwi
amazwi kamgabe njengomuntu omdala kawaphathisi ukuthi ethi yena useletha njalo uhlelo lwe-national service. Siyazi ukuthi uletha i-national service ngenxa yokubana sesikhangelane lama-elections. Mina ngisesengumuntu omutsha ngesikhathi lapho ekhona lawo bafana namantombazana haye national service sifunde nzima sixotshwaniswa yibo. Beqotshanisa abadala lapha emakhaya ngesikhathi sokuthi kuyiwe ekhethweni bebafosa ukuthi bavotele ibandla le-ZANU-PF lokhu bekusenzakala sikubonile kwenzelwa ukhetho olubuyayo ngakho-ke ngithanda ukubana ngicebise kukakhulukazi ama-youth asemathebeleland ukuthi ungumzukulu lapha ekhaya ungaze ugide njani uyabe uzidlalisela isikhathi ungelusa inkomo zalapha ekhaya ungaze uhlatshwe ngameva nxa sokufike isikhathi sokubana kugatshwa inkomo lezo wena uphiwa kuthiwa ungumzukulu sokuyisikhathi sokubana sinanzelele ukuthi uMongameli Mugabe udlala ngathi uyasebenzisa abantu abatha ubasebenzisile esikhathini esidluleyo yikusetshenziswa kuphela lokhu akula enye into edlula khonabo
Aha ba ontanga bezanu-PF nxa lalele ngiyazi libanenge lilaleleyo listinte please esikhulumeni besixoxisane lo Andifas Banda rather isiphathamandla seZANU-PF ku-Youth League kobulawayo wavuma ukuba khona kuhlelo samtshayela ke ucingo sesilapha emoyeni lwaquma ucingo lwakhe kasazi sambamba njalo kodwa nxa ulalele mnumzana Banda sithinte please sifuna ukuxoxisana lawe emoyeni kumbe iloba ngubani nxa ungowezanu-PF ungosakhulayo ulalele lawe utshiseka ukubana utsho okutshoyo ungasitshayela ucingo kumbe usithumele imbiko yakho ngeWhatsApp kumbe kuFacebook va Murinyengwe muchiri parunari handidi
hongo chiripo baba
kochi rongwa che National Youth Services chi mure kupokana nacho here
chiro che
National Youth Service is just a strategy whereby ZANU PF is trying to reintroduce its ideology to the masses so that when the masses are ideologized upon that same basic principle, it would therefore mean that there is no development, but rather it's a repetition of the same thing. It is the manipulation of the youth, whereby ZANU PF wants to brainwash them and pretend as if everything is well with them when they are training at a national youth service. But actually, there is no benefit from that program.
Asi hanzi ndechekudzidzisaka vechidiki nhoroondo yenyika kuti vakure vachiziva kuti nyika yakabva kupi uye gwara nderipi.
That's the most unfortunate thing from that political party called ZANU-PF. All that they know is to teach people the prehistoric periods, and they have no platform for development. Yes, we want to inherit our past, but there is no platform where we inherit our past to enhance the future. There should be a platform whereby when you teach the youth about that period, about the history, about where we came from, about our heritage, then what do you want us to use it for? Create a platform whereby we then use it for development of the nation. You said it's just an ideology, a political ideology reserved by ZANU-PF to manipulate the community.
Uh-huh.
There's absolutely nothing good about that program.
Aha, rambai mori parunare, mkoma Brian istate abanye njalabala leli mbale umbiko. Ogu WhatsApp lapa otunye luengu Brian Kwangwari. Utie na my fellow countrymen, we are saying Mugabe must go. What, what are we doing? What is it doing so as to make sure we South Africa? Ndugu, kunjani ba?
Siyaphila
kunjani eMzansi?
Hayi, eMzansi siyaphila.
Number 1, sungenile kuhlelo baba, akusiphi umbono wakho?
Mina ngithi kanti waye engafuni ukuphuma esikhundleni ngoba ikhehla manje mase likhulile lo 100 years lokho liyalele esikhundleni, usekhulile lo muntu, angazi ukuthi labantu abamsupportayo.
Kala 100 Ndugu, ule 90, ule 93, kakafiki 100.
But to the nearest 10, una 100 on it.
Ah, nearest 10, yabisi ngale uka 95 phela. Yena saku 93.
Yeah, what ukhulile muzi maye unobaba ongakane ekhaya ungamvusa uthi baba sambe emasimini sithi ubaba wakho wena unaye lapha ekhaya.
Ay, ngeke ngimvuse Nduku.
So manje ntiyabona ukuthi umsebenzi wokuphathile izwe unzima kuloku phatha nje ikhaya labantu mhlamba bayi 5.
Aha.
Yeah, mina ngibona kunzima nje lokho ngoba ubekhala ukuthi abantu baphelela lapha ku Mediterranean Sea besiya overseas behamba nje kabuhlungu. Kodwa ehluleka ukukhuluma ngilive lakho ukuthi lapha abantu baphelele eLimpopo beza ngaphe South.
Mhm. Ngikuphendule kundaba yokuthi imali ikhehla lami ngamvusa yini khona apho Nduku. Ikhehla lami indoda ekhuthele impela iyazisebenzela, indoda eqinileyo. Ayithanda ukuthuma yonke into iyazenzela, kodwa mayesefike kulesani sibanga mayevuke ekuseni kusiyalinywa ngingamalisa impela ngithi hayi baba, isikhathi sako sesedlula.
Ehhe. Yikho ngithi abantu bezanu nabo bakhona ukumzwela ukuthi sithi mhlawumbe ubaba wabo lo abahlala naye ekhaya. Bangamvusa bethi baba sambe emasimini, into elula nje mhlawumbe ngoba emasimini uhanjwa for 3-4 hours. kodwa bona lokho bethi nolo umuntu umele be candidate for 2018 angiboni ukuthi labantu bacabanga kanjani
ngoba batha keko umunye ongaliphathi lizwe ngaphandle kwakhumo ngamela umgabe nguye yedwa olekhono lokuphatha
ngoba libulele leli lizwe iminyaka yonke le khona lapha esikhundleni uyenzeni into enhle ma abantu besikhuluma iqiniso nje ukuthi from 1980 kuzofika namhlanje uyenzeni into enhle khona phezimbaba
Vata bezanu PF bapha umhlabathi amaplazi sebengabalimi ophinde wabapha lemsebenzi.
Ngoba umsebenza kunamsebenzi lapha abantu khona manje lizwa lilamali yalo lidlulwa yisomali ilizwe lingela family eliphansi kakhulu lizwa lilamali yabo bona bathi no lo muntu usizile.
Mhm. Hayi siyabonga mnumzana Nduku ngokungena kuhlelo.
Ngiyabonga nami kunini ngaligcina ngisanazi njani lapho emelika
hayi siqinile baba umqando yosithwalisa enzima kodwa namhlungane kuyakhudumala kancane
ya ngoba mina ngisegwanda lapha khona manje ekhaya siphakathi kwemfula eyi-2 lapha umaleme nehovi amabrishi lapha abantu ahambe namanzi so abantu abakhoni ukuphuma kule ndawo leyo
yeba kithi ngizwile kube lo monakalo omkhulu endaweni eziningi ngezulu lelo
Yeah.
Hayi siyabonga Nduku sizaqhubeka sikhuluma baba. Okay, lati siyabonga uNduku lo umlaleli wethu usitshele ese South Africa. Kodwa uthi yena udabuka eGwanda. Sithathe njalo omunye umlaleli mkoma Enoch. I think he's from Ghana. Enoch, how are you?
I'm okay, magadi, magadi ya kuma. Kuma chinga mili ngumu.
Azi, shona, okay. Ano, 3 bosterek mkumu wangu. Kurise kwa muri?
Kutambudzika baba.
Kwa muru utambudzwa ne mkuma inoki?
Mkuma, zino rwaza, kutu kunyango za kwewewe. Urukusha anda, uruku anopo ugara, paka naka, si ukafambo ukona. Amai yako ku Zimbabwe bofa amai vari pa robot nemunhu achikumbira mari. Umwe munhu zvinokurwadza kunyange wakagara zvako zvakanaka zvinotambudza unoshaya kuti uita sei.
Ya ichokwadi asi pane vamwe vasina hanya you know people don't care about other people.
Ini mukoma zvinondirwadza ini munoziva kuti zvinhu zvakawanda zvaitika nevanhu isiwo kuZimbabwe dzimba dzaparara vamwe vana vafa just like I used to stay in Botswana mukoma vanhu they were crossing from vachiyanisa sava vachikrosa nemusango vachiuya muSouth Africa so many people from Zimbabwe vakadyiwa neshumba vamwe vakapazwa vamwe vakafa vakapfurwa nemapurisa but no one cares about all that I just want to tell what kind of people we blacks are. Maybe right when I need to lead on the warung, it was better because they care unlike Nazara, the Gamma, she were Vanar Kufa Kuno Tukuro, Tukutambuzika. If they were to Garagunan, but it's still no Razam Goma Gona, Vekua Kovachiro, Vachitambuzo, Gudaram South Africa. It's no revisions.
Go pindura nemashoko avamugave muri kutsvagei kudiaspora ikoko chicha muri kutsvagai ikoko chamashaiwa kuZimbabwe ndo mashoko avakataura kapa birthday yavo neweekend apo
man I don't even think that man is still all right man we are looking for employment here hakuna employment kuZimbabwe hakuna kana chiriko kuZimbabwe chotira ndinganogarira kuZimbabwe ikoko Just look now, we are all over now. Tazara kweza, panakwati sili. At times, South Africans, I don't blame them. Panesha waru kito. Waru kanganisa, yes, but it's too much. It's like, look in Botswana, wana wakwanzika na ugara. But in South Africa, we've been here for a long time. So, vanu wakumana, if it was Isus Mabu, Zimbabwe, maybe we were going to do the same thing. But no one cares about all that. They're just buying million dollar cars and We are starving here. Vanhu vari kudona every day mota dziri kudona tiri kusenzeswa zvimwe zvakadarikidza zvisingafanire zvisenzwa nemunhu tiri kusenza over hours atiri kusenza akawandisa kuno.
Asi
tiri kusenza marori, we are at a big risk.
Asi mutungamiri wenyika gava mugave vari kuti ivo vane hanya nevechidiki hurumende yavo iri kuita nepese painogona nayo kuti inge ichivatsvagira mabasa uyezve ichivagadzirira kuti vave vatungamiri vemangwana vane mazvo.
And you can't just talk. Ari kungotaura chete. We need action. Action speaks louder than words. Since when are we now? It's 37 years now. Hamene we never ramba chingoti pamberi nababa mugaba. Hamene kuti chavari kuona kana kuti imwe vision yachiri nayo kuti hanei zvaachatiitira kumberi ndezvipi iyi tagara nayo 37 years. 37 years.
Aha.
We are even worse at our worst brother Somalia, I'm sure very none. We are worse.
Aiwa, tinotenda mukoma Enoch nekupinda muchirongwa.
Ndatenda pano mukoma zvinotiwa zvinotombodonha musodzo kuti unosvika dzungwa uone hama dzako sanika ku Pretoria, pari uchenda ku Pretoria. Pane garage rakaiswa nzomira. Mapurisa ari kusvikaone kumwa yangu tengesa madhiski ake zvandiri kutamburawo zvacho izvozvo ndiri kuona 5 rand anosvika achizvitora mapurisa. You can't do anything muri munyika mavo. Ata mhanyo atengese icho adaiwo. Tiri kushungurudzwa mukoma, tiri kutambudzwa munomu. Tiri kutambudza zvinorwadza zvokuti zvimwe mukazvionaka hamunodonha musodzi dzechokwadi. But no one cares about all that.
Haiwa zvichanaka rimwe zuva mukoma Enoch. Rambai makashinga.
Ndatenda maita basi.
Tinotenda. Mlaleli wetu mnumzana Enoch obesichayela lapho ekwele South Africa. Mr. Mhlanga, coming back to you, how much of a factor do you think young people will be in this, coming election?
What I'm seeing is that the majority of youth in this country, if they are not careful, they are going to be much used by this ZANU-PF party that doesn't care about them. What is more important is to understand that as youth, we need to rise up and stand for ourselves. Because some people who are calling themselves our leaders, they have enjoyed, they have benefited from this government, and they want to continue using us as the youth. So as the youth of this country, especially, particularly those that I'm representing, the youth of Matebele, we need to rise up, stand up on our feet, and call a spade a spade, and see that this government of Robert Mugabe is oppressing us and marginalizing our region. Come 2018, they must choose the leaders that are going to stand with them, not the leaders that abandon them in the heat of the race. We need leaders that are going to care for us as the youth, not leaders that come during election periods, promise us this and that, just like ZANU-PF that promised us 2 million jobs. And they did not even deliver, even up to today. And now, on this day, we are seeing more youth are becoming vendors. And that's pathetic. It's very painful what we are seeing on the streets of Bulawayo. We need to rise up. That's the most important message that I want to share with the youth of this country, that we need to rise up, stand on our own, and claim what is ours come 2018.
Vakona yini ngobasiyazi abasakhulayo yibo abanengi kakhulu elizweni njalo i-demographic yabo yiyo edlula wonke ama-demographics kubantu abavotayo. Ubona besukuma ngobunengi yini besiyavotela iZANU PF uMongameli Mugabe kumbe besekela amabandla aphikisayo?
What I'm seeing, the issue of demographic won't work at all.
Ngesindebele
mhla. Wabhalisanga ukuvota. ngenxa yokubana sebethathele ngoba nyake ngixoxe labanye kakhulukazi lapha ngisizwa umbono wabo ukuthi kanti lithini ngokhetho oluzayo oluzayo lolu bathi thina hayi sesikhathele kade savota into engithanda ukubana ngitsho umhlaba wonke ulalele ukuthi abantu bemathebelelendi bamkhupha kudala uMgabe kusukisela ngo-1985 igugu rawundi ichisa kunjalo savota sathi thina hhayi asimfuni umuntu lowo kwabuya uTswangirai ngo-2000 asathi kasesebenzise umuntu lowo sikhiphe uMgabe kuze kube namhlanje imathebelelendi never voted for ZANU-PF. Ngakho-ke abantu sebesiya bedangala ikakhulu amayouth abaningi sebesukile baya emazweni ungakhangela ungahamba especially emaphandleni uzathola ukuthi amayouth bayakutshela ukuthi base-South Africa abanye base-Botswana more than 3 million of amayouth agcwele emazweni ngakho uma lubuya ukhetho kuzavota futhi bona labo abadala njalo abadala uma bezama ukuthi bayalungisa uzathola ukuthi inamba yabo isoziyenele isike khona lapho okumele isike khona kodwa laba abayenelisa ukuthi beze ekhaya bezoregister ukuvota asenzeni njalo sibuye sizoregister ukuvota sivoteni kumnyaka ozayo sibone ukuthi siyenza njani njengabantu bemathebeleni.
Aha, siyabonga khona pho mhlanga qhubeka ubambile sibale imbiko buya kuFacebook lapha uDouglas Sigauke uthi yena dayitiri vanhu vane remangwana rakajeka apana kana umwe waijoina zvino zvisina maturo. UJefferson Manyetu vaJefferson Manyetu vari kuti Mr. Mugabe doesn't have influence on the youth. He only has influence on Chipanga, who is giving our farms and diamonds money. Indeed, zoke kwa muri mkoma Brian. Vechidiki muri kuona va chivo tera papi mu sarudzo. It's not a very right.
Nishaona kuti vechidiki vakaunyanya veZimbabwe, they are not capacitated, therefore they, most of them do not vote. They are simply used and manipulated by ZANU-PF because when you don't have resources to support yourself, you simply follow the one who feeds your mouth. So vakawanda vacho vanosupporta ZANU-PF kwete nokuda, asina kuti kune zvizhinji zvinovamanikidza. For example, most of them have been enticed by the use of land. Some have been given pieces of land. Some have been given stands. So those little biscuits, they are the ones that they will vote for. But personally, I would want to believe it is the high time the youth of Zimbabwe should realize that they should now use their brains to vote instead of their stomachs. Because as long as you want to use this stomach to vote, they will continue to vote for ZANU-PF, which is giving them rice and those small pieces. If ZANU-PF was really interested in the youth, then they shouldn't be giving them fish, but the hooks to get the fish from the pond. I want to believe that ZANU-PF has taken advantage of the unemployed youth to use them for their own reasons.
Uh-huh.
So it is very unfortunate that most of the upcoming political parties like opposition parties, they don't get much support from the youth.
Mkoma Brian, ndimbombata muromo ipapo timbotora muterero wekupedzisira mnumzana Chris Ncube UK. Ncube, kunjani baba?
Anyaphila ninjani baba?
Siyaphila. Ule ngxenye yomzuzo baba, akuvala uhlelo.
Hayi, alama akukho kukhulu emfuna ukukutsho baba. Bengisizwa likhuluma lapho nje ngike ngiyezwa sinye ispeaker libuza lapho futhi bathi kuZANU-PF akula omunye umuntu ongabusa ngaphandle kwakho, nguye yedwa ukhona ongabusa. Manje mina bengilo mbuzo ukuthi kambe njengoba kunguye ukhulu yedwa, njengoba le minyaka isihambile, uma engavuka sithi inkosi imthethe kusasa, kusho ukuthi iZimbabwe yasali singaselambuzi yini na?
Unkosikazi umkakhe wathi uzabuse esemathuneni.
Kambe kodwa shuwa kathi iZimbabwe sokuyisikolo yini okuthiwa kuyadlalwa. Iyabona nje ukuthi abantu bashabaleli emazweni lapho abangafisi ukuba khona.
Ncube isikhathi isikhathi du Ncube sitshe khonapho siza kuthinta sixoxe baba siyabonga. That brings us to the end of our show. It's time to disconnect. Thanks to Brian Murinyengwe, political analyst, and Akim Mhlanga of Thokoza Republic Party. Yours truly is out. I'm Thungameli Nkomo. Good night, Zimbabwe.